zuwa rinocherechedzwa kunyanyanyanya President George Washington pawakazvarwa muno muAmerica. Saka izuwa rinoremekedzwa chaizvo munyika ino, nekuti George Washington ndiye akatanga kuita mutungamiriri kana president wekutanga munyika yeAmerica mushure mekunge warwisana nemaBritish uye wakunda.
Pane zvingadzidzwe here nenyika yeZimbabwe pakurangarira vaimbova vatungamiri?
Hongu, Zimbabwe ine zvakawanda zvainodzidza. Tinorangarirawo kuti zuva ranhasi ratanga riri zuva iro raitwa kuti vanhu vachipembererawo kuzvarwa kwaPresident Mugabe, wakanga varipo Youth Day pari zvino. Zvinotikoshera kurangarira magamba edu, vanhu vane zvavakaita mukati menyika yedu, munhoroondo yedu sevanhu weZimbabwe. Kana dai hapo pane zvimwe zvisina kuzoita zvakanaka, asi tinoda kungorangarirawo kuti munhu atakwanisa kuita ubasa hwake, akashanda panguva yake mune zvinhu zvakanaka zvakakwanisa kuita zvatinokwanisa kudoma nemazita.
Tinoonawo zvakare kuti iwo mwedzi uno wakukadzi imwedzi weBlack History Month. Panorangarirwawo zvakare here vakange vachitungamirawo vechitema panguva iyi?
Hongu, tinoona wana Dr. Martin Luther King Jr. wakarwisa chaizvo kuti vanhu vatema munyika yeAmerica wakanga vasina kodzero wagozopuwawo kodzero dzekuvhota, uye vachitarisirwa kuti vanhu vanenge vane kodzero dzekuti vanofanira kuremekedzwa. Saka tinoona isusu kuti mwedzi uno mwedzi wekurangarira vanhu vechitema kana kuti nhoroondo kana kuti history yevanhu vatema munyika yeAmerica. Zvinotikoshera nekuti tinoona kuti pane kufamba kunenge kuchiita mune zvakanaka, kuti kubva munhapwa, kubva munguva apo vanhu vakanga vasina kodzero babve kuvhota, uye pamwe pacho vasingaonekweba kuti vanhu ezinezvo vanenge vari vanhu vanokonditswawo kuti vanhu vanenge vane kodzero uye vanofanira kuremekedzwa. Tinoona zvekare kuti vanhu vatema muno munyika yeAmerica vanoremekedzwa nekuti tine president wedu wechitema, President Barack Obama, wakapinda muchigaro cheutungamiriri wakasarudzwa kairi kuti vatungamire nyika inoyi. Saka zvinokosha chaizvo kuti vanhu vatema vasimudzirwa, uye tiri kuzvisimudzira zvekare pamusoro-soro.